budget rakapewa navamupiri-nqube nezuro harigutsi mukombe. Tinoona ari marwadzo kuvarombo nokuti rinoda kuti pave namateksi akawanda anoshungurudza varombo, asi risingabati vatingati maelite politicians namakartels avo.
Ko sei muchidaro Dr. Joe?
Tinofanira kuongorora budget iri tichitarisa zvibvumirano zvomuAfrica kuti tione kuti rakakodzera sei. Chibvumirano cheeducation chemudhaka che2002 chinotaura kuti budget rinopiwa kueducation rinofanira kunge richipfuura 20% of the total budget yenyika.
Vamutuli vakapa baziri mari yakawanda zvakadii Dr. Shaw?
Vamutuli nyewe vakapa 14.4%. Tinoona kuti vakatadza apa. Chibvumirano cheAbuja declaration chinotaura kuti health inofanira kunge ichipiwa 15% of the total budget, asi vamutuli nyewe vakapa 8.8%, vakatadza zvekare.
Ko panyaya dzekurima idzi?
Maputo declaration inotaura kuti zvikamu chebudget zvinopiwa kuagriculture zvinofanira kunge zvipfuura 10% of the total budget. Vamutuli vakatadza nokuti ravo rakapa 7%. Tinofanirazve kutarisa kuti mapercentage aya emari inoita 322.6 billion ZIG, inova mari yakareruka somusha watamwa, inorohwa neinflation kana napungwe nokukurumidza. Saka mari iyi hapana zviripo kumhenyo.
Ko tichitarisa panyaya dzemihoro yevarayiridzi pane chinobuda here apa?
Varayiridzi pari zvino mari yavo yakatsvaguni somutakura, masalari avo haagutsi mukombe pari zvino. Vasati vatotambira mari yavo yomuna November because hurumende haina kuisa mari kunana Reserve Bank kuti Reserve Bank inge ichipa mabank kuti varayiridzi vazonge vachitambira mari. Saka hationi pane mari dzinovandudza mari dzinenge dzichizotambirwa navarayiridzi.